Mapeza anoti ave kutora nguva ino kuvaka chikwata chake chemakundano eAFCON ayo achaitirwa muCameroon munandira. Mapeza anoti ave kukanganwa zveWorld Cup achitora mitambo miviri yasara makwikwi aya kugadzirisa chikwata chake chemafinary eAFCON aya.
Zvangoramba tichingoshinga kuti tichingotamba tichigadzira mitambo miviri yasara. Pari zvino tingatira chokwadi kuti tifunune zveAFCON apaisina kungana. Sorry kuti World Cup chapacho tichigadzira timu yekwatoti mitambo kwaAFCON gore rinouya.
Asi hazvisi pachena kuti Mapeza achange ari pabasa pachaitwa mafinary aya sezvo chibvumirano chake chebasa neFIFA chiri kupera muna mbudzi mafinary eAFCON asati aitwa. Asi mucheveri wemutambo wenhabvu vaSanford Maweni vanoti FIFA inofanira kuwedzera Mapeza mazuva ake ari pabasa kusvika AFCON yapera.
Saka ndirikungoti ngaisava inyaya yekuti vadzinge Mapeza nekutaridza kuqualify kuti vapedze. Already Mapeza akapinda zi maqualify zvacho atotanga. Saka tinofanira kuti ikapera contract yake 3 months indi kuti vampe chance vomba maadgwedi facilities kuti azvi aronge timu yakepinde kuAFCON.
FIFA yakati Mapeza akaita zvinofadza pamitambo yeWorld Cup iyi ichamuwedzera nguva kusvika AFCON yapera. Mapeza pachake anoti ari kufara nematambiro akaita chikwata chake neGhana achiwedzera kuti dai vakaita rati zvishoma dai vakakunda mumutambo.
Ndagutswera nematambiro akakumana ozoende tichida ku machanzi atakreatawo nhasi tanga tine rati maybe kuti skodi maybe 1 or 2 goals but ndozvoita mutambo webhora.
Vakawanda havasi kutenderana nazvo vachiti chikwata ichi chakatatarisa zvinotyisa uyezve chiri kutambisa vatambi vadarikwa nenguva. Vatambi vakaita saKnowledge Mushona, Kama Billiards, Kuda Mahati, Chabanika Musoko, Bruce Kangwa naWashington Arugi vakatanga kutambira chikwata ichi kare kare. Zimbabwe ichiri nemitambo neEthiopia pamwe neSouth Africa makundano e2022 World Cup. Ko AFCON Zimbabwe iri mugungano rimwe chete neGuinea, Malawi neSenegal. Zvikwata zviviri kubva mugungano iri ndizvo zvinoenderera mberi nemakundano aya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, Guinea, Michael Kariati.